Good evening, Zimbabwe. This is your Youth Forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, September the 19th, 2017. I'm your host, Ntungameli Nkomo, and tonight we are looking at voter registration, which started across the country yesterday. Have you registered yet? Do you even intend to? Well, that question should not even arise, because you do not have the right to disenfranchise yourself. Well, maybe you do, but we don't encourage it. Let's get connected on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us live on 001-202-619-2077. We are streaming live, of course, on Facebook at VOA Live Talk, and on our three websites, as you would know by now. The address is www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, as well as on www.voandebele.com. Voter registration entered day two today with recurring problems being reported across the country. We have people on the ground who will explain that. But first, here are some of the questions we are asking tonight. Have you registered yet? Have you heard where the registration centers are? Do you know what you need to produce so as to be able to register? People in the rural areas, especially where information can be scarce, you have to pay attention. Remain tuned on Studio 7. Lichona njani isapho leZimbabwe ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo uhlelo The Connection. Lamhlanje sikhangela uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo oluqale endaweni ezijeneyo zelizwe izolo. Kulenkinga ezithize ezigoqela ukungasebenzi kuhle kwemitshina, ukuswelakala kwama-polling stations, ku-system lokunye okunenginengi. Bakhona asebeke bahlangana lalolu daba abaku-ground esilabo kuhlelo lamhlanje bazachasisa ukubana kuhamba njani. Khona ngapho emaphandleni iyafika na imbiko yokuthi lingaya ngapi ukuyabhalisa kahle kahle. Ithiyani indlebe ku Studio 7 lamhlanje, qhubekani elilalele silabo abazachasisa khonapha kulolu hlelo. Kwazwayi waterere kusangana uku muchirongwa chenyu chirongwa The Connection. Nasi tiri kukurukura nenyaya yekunyoresa yechirongwa chekunyoresa vavoti. Icho chakatanga kunzvimbo dzakasiyana siyana dzenyika nezuro. Pane zvimingapinyi, pane matambudziko nechirongwa chebiometric voter registration. Vamwe vachiwanikwa kuti mapolling stations haamo musystem. Uyezve vamwe vachichema chema nekuti ma biometric voter registration acho, system yacho, mapikicha haazi kubuda mushe, akawana matambudziko acho. Vachange vachitiudza zvakawanda vatinavo nhasi muchirongwa vambosangana nedambudziko iri. We also have some of the young people, because this show is about young people. We are heavily biased towards young people. So we have a number of young people who were, you know, recorded by our stringers on the ground explaining after registering yesterday and today what they had to go through. Before we go to our guests, let's take a listen. Those who are watching Facebook, take a watch.
Registering for the first time, because previously I didn't have the chance because of other COVID with educational equipment. It made it difficult for me to come and register to vote. But since this new drive has been initiated, I thought it was best for me to come and register to vote so that we can also contribute our voice as a young person.
I'm just exercising my right as a citizen of this country. I believe we have got a part to play, especially as the youth of this country, especially determining the future of the next generation is concerned.
Those were some of the young people who were captured by our reporters on the ground after registering to vote yesterday and today. And going to our guests, we have on the line Maureen Kademaunga, coordinator of the Women for Women Zimbabwe, which is one of the organizations that have been really in the forefront of encouraging people, especially young people, to register to vote. Maureen, good evening and welcome on Studio 7.
Thank you so much for having me.
A personal question first. Have you registered to vote?
Not yet. Today I tried to register to vote, but when we go to Mbare, the registration officer, the one who was doing affidavit, is the same person who was collecting fingerprints. And so I have people that I had tried to go with so that they can also register. But then we were told to wait for at least 3 hours. All these men, clear people who wanted to have their fingerprints taken. And due to other commitments, we had to leave and we said we'll go back in the morning.
So the number one a problem that many people are encountering in registering is the issue of the process being very slow, as you have witnessed.
Yes. You see, what I observed when I went to Mbari is that the process is very slow because the ZEC is understaffed. For example, I've already given you that the Commissioner of Oath is the same person who's also collecting fingerprints. So the process is painfully slow. And also, yesterday we were asking them, and they said yesterday they managed to register only 13 people. And today, by the time we got there around 2 o'clock, they had only managed to register 9 people. So for me, this is really beyond ridiculous. And I think ZEC is not sufficiently prepared in terms of the logistics of running this PVR system and registering people to vote with this new system. And then the other thing is there are not that many people at the polling station. And talking to young people that we've been engaging before this process started, the issue is that there's only one registration center here in Harare, for example, and another one in Chitungwiza. So in Harare Metropolitan Province, there are only two. But a lot of young people are saying that I have to get 2 or 3 combis, to get to Mbare where the registration is happening. And, they would rather just stay at home than, spend a day in line and then not even register at the end of the day because process is frustrating. So for me, I think we see an apparent disenfranchising of the urban voters. The centers in the rural areas seem to be more than those in the urban areas. Information also, ZEC has not done a robust voter registration education exercise. So a lot of people do not understand what is going on. They don't even know where the centers are. We are doing what we can to educate those we can reach. But, ZEC has a budget from taxpayers' money that they are supposed to use. to disseminate public information. So I think that people's public information rights are being taken for granted. Number two, I had a lot of calls from different people who were saying that there's information going around to say if you were registered before, you must not go and register again. So I think it's also deliberate misinformation, but who's the source of this misinformation is, we are not sure. So it's, the process is a disaster. We need a secure and well-thought-out plan.
Thank you there, Maureen.
Because, you know, like, especially with the urbanites, I was just thinking, people need to feed their families, they need to do other things. So you can't ask someone to travel, you know, miles and miles just to get registered. This is 16% of the population being serviced by only two centers. It's ridiculous.
Thank you there, Maureen. And please do stay on the line as I welcome our second guest. And that's a human rights lawyer and a director of Abameli Human Rights, you know, organization, Tinei Mukwewa. Mr. Mukwewa, good evening and welcome. Hello, Mr. Mukwewa.
Thank you very much for bringing me in the program.
Personal question first. Have you registered to vote?
Yes, as of 9:17 in the morning, I registered.
Our other guest, Maureen Kademaunga, failed to register today because the process was painfully slow. What was your experience in Bulawayo?
Equally, the process was the same. I had the benefit of having to go there early in the morning. And the process was rather slow. And also, the machines, that had not done its test run, to the effect that it took almost 2 hours for Senator David Coulthard, who also arrived with me, to get himself registered.
Ungathi njengaba sakhulayo, umuntu osakhulayo, Tinei, njengaba sakhulayo, lilomdlandla yini, uyawubona umdlandla, uyayibona intshinkuntshi abantwini abasakhulayo ukuthi babhalise?
Akula ntshinkuntshi kwabatsha ukuthi babhalise. Lapho kade ngibhalisa khona, ube uthola ukuthi abantu belengisho, ube uthola abantu
Mnumzana Mukwewa, ucingo lwakho unganika sikuzwa kuhle. Ungazama ukuchetha kancane lapho khona, mhlawumbe singaxhumana kuhle.
Yebo, bengisithi mina bekungela abatsha kumbe esithi ngama first time voters abarejistileyo namuhla. Laba kade beregister kade kungabadala abake baregister kumbe abake bavota iminyaka edlulileyo.
Lutabo ludanisayo lolo mpela. Abasakhulayo kuyini okurongo ngani kani? Yini inkinga yenu? Maureen, ndimbozokera kwa Ure. Unfortunately, we've lost Maureen there, I'm told, but tichange tichi mfonera zvekare. Vamukwewa, manga muchitaura imimi kuti pamaregista kuBulawayo nhasi. Hamuna kuona vaka vechidiki vakawanda, kwanga kuine chembere neharawa vanhu vakuru. Semunhu wechidiki muri kuona kunge chikonzero cheizvi ndechipi?
Chikonzero chandaona ndechekuti chaita kuti vechidiki vasatokwaira kunge vachiregista ndechekuti iyo zeki haina kushambadza kuti process iyi yakutanga. Kana kashambadza yakashandisa ya traditional media, vechidiki vakubatika pama WhatsApp kana kuti parunare mbozha. Asi unoona kuti Zeki haina kushambadza parunare mbozha, yange ichishandisa nzira dzakudhara dzinobata iyo vakwegura Hararwa neChembera.
Please do stay on the line there. Mukwewa, ndimbodzokera kuna Maureen. Maureen, Mukwewa ari kutaura kuti kuBulawayo kwa register kwa nyoresa nhasi kwanga kusina vechidiki vakawanda, asi angoona vanhu vakuru chete. Zvinhu zvamuri kuonawo here izvi kuHarare?
Chokwadi, kupolling station kwandainda ini kuMpare, vanhu vazhinji vanga varipo, vangati madzimai echikuru vakazera chaivo chaivo, vechidiki vanga vari vashoma shoma ipapo. And ndikuona sokuti nhau imwe yataurwa navamukwewa izvezvi ndo imwe yechikonzero, nyaya yekuti hazvina kushambadzwa zvamuchose. Ende dambudziko randinokurika nderekuti vezeki vane bhajeti ravakapiwa, mari vakaipiwa kubva pamari dzedu dzemitero, saka vanofanira kuishandisa zvavakatanda kuishandisa, nekuti kana vasisasambadzi zvinhu zvacho zvine basa, tinotanga kufunga kuti pamwe paane zvivesponzero zviri kuseri zvinoda kuti vanhu vasaite se vasabude kunorejista. Sechipiri, masenta acho mashoma, muno muedheni mashoma. Ende kuchitarisa madzimai echidiki kunyanyanyanya vanasikana nechii nechii vanenge vasingagari munharaunda yemuMpare, vazhinji vavo vanoti kana kuchitaurwa zvematongerwo enyika, kune nzvimbo dzatinoti mahotibhedzi nomuHarare, mahardhead areas, Mpare imwe nzvimbo dzinoverengerwa kudarozi. Kune chipangano, kunorohwa vanhu, kunoshungurudzwa vanhu nevanhu vezvematongerwo enyika. Saka vamwe vanhu vari kutotya kungoenda ikoko kungoti panenge paine perception iyoyo. Saka ngavavhure masenta kwese kuitira kuti vanhu vave neaccess. Andiwo zvakare, I think iyoyo nyaya yekuti even the kind of voter education kana registration education yacho vanenge vachiita inenge yakangorerekera kuvanhu vechikuru. Dzinengozita misinformation yandambotaura iya, vanhu vanga vachindibvunza vanhu vechidiki, ini ndine munhu anga achitonditisa nharo kuti aive nandinonorejisa nondakarejisa kudhara ende ndo information iri kufamba. Saka isadzidzi kuti information yakadai inenge ichibva kuti, asi kuti ingopedzwa panenge pachida kuti official yeti inofanira kunge ichiita robust voter registration education, vanhu vachinyatsa kuziva kuti zvii zviri kuitika, masenda akavhurwa uye nekuti zvinotora nguva yakareba sei. Tatanga vachitaura nezvebvri vaiti zvinotora about 10 minutes kuti munhu arejiste, but ikezvo zviri kutora 2 hours 3 hours. And vechidiki vamuri kutaura ava ndo vanenge vachisava mutaunzi, vamwe vanotengesa, vamwe vachimhanya mhanyawo nezvimwe zvavano mhanya mhanya nazvotsvagara vamwe, saka kuti azokwanisa kunoswera zuva rese akamirira prosesi yasingazetisaitika futi hadzisiona zvichiitika izvozvo. Kuti kana pasina improvement mazuva akatarwa eregistration acho anenge achingopera ikokwaregista vanhu vashoma shoma, vozozvigadzirisa maybe tapakati asine tarasirwa nenguva yakawanda, kurevati vanhu vazhinji vachasara vasina kuregista tichapinda mudamba.
Thank you there, Maureen, and Tine Mukwewa. Please do stay on the line. Both sitate umlaleli lapha eMzansi, uKhumalo. Kunjani baba Khumalo? Hayi, siyaphila. Wenza neMzansi kanti abanye bebhalise ekhaya?
Lapha siyafisa lathi ukuthi singakwenza lokho manje lesiphila ngayo mapesi wasebenzisayo alalesiyabe sincengisa khona umsebenzi kuzothola ithuba lokuya khona nje. Siyalisa nje ukuthi siyakhuthazana ukuthi lokhu sebambe isikhathi. Manje ubuhlungu sokumele sibuze ukuthi la makhansila ayabhadalisa lapho, kumele uthole okuyincwadi kokakhansila kube sekufika-dollar angazi ukuthi kahle kahle sokudinga ukuthi umuntu wonke yini athole ukurejista, kumbe sokudinga ukuthi abanye basale ngaphandle.
Lutu bompela lolo khumalo kodwa ikho sokungakuvimba na ukuthi ugade la ibhasi ekhaya uyekhipha idola ukudinga leyo proof of residence ukuze ubhalise ukuvota.
Hayi, lokhu mina ngokwama ngeke ngikwehluleke, kodwa esikhulumela bakhona abadala labontanga abangasebenzisiwe emakhaya ngithi okuswelakala khona idola nje lokuya esigayweni nange. So ngezinye iy'ndlela sesibona ukuthi ngabe into leyi yenziwe yaba nje free. Siyazi idola ingaba yimali encane ngokukhuluma, kodwa kulohlele ekhaya ongasebenziyo kumbe ngugogo layo ongasebenziyo kuzomkhambela njani?
Hayi, ngiyakuzwa, ngiyavuma khonapho Baba Khumalo, kodwa uyathembisa phela uzagada ibhasi uhambe ebhalisi.
Hayi, umntungwa uzaba khona lapho ayokwenza naye okufanele yena. Uhlupho nje ukuthi awungeke phela ube usasayinela abantu ababili, uzosayinela wena wedwa. But siyazama ukukhuthazana ngapho ukuthi hayi, lilungelo lethu ukuthi sikwenze lokho.
Aha, hayi, siyabonga Baba Khumalo ungena kuhlelo ba.
Ya, bengithi mina enye into engibona ukuthi bayenzi into leyo kodwa babe ngemuva kwesikhathi, kabazange bathole ukuthi bazise abantu ngesikhathi. Abantu abaningi abakazwisisi ngayo linto njengokuzwa kwethu. Njalo ezinye iindawo zithiwa ziswelakala imishini, angazi ukuthi kukhomba ukuthi iveke ihlelekile yina.
Mhm, hayi, ayihlelekanga khonapho. Bathilo nje bathe eminye imitshini isendleleni, kuqala ngo-October. Kulapha abazabhoda ngelizwe lonke mpela bangene lasemaphandleni, kulapha babesebebhalisa khona wonke umuntu.
Yebo, siyakuzwa lokho. Nxa singakubhalisa phela siyazi ngoba izimbi zosizo zonke abazigcwalisa sonkabezela. So bengakusho lokho.
Aha, hayi, siyabonga, siyakuzwa Khumalo, siyabonga ungena uhlelo baba, kahle start abanye.
Hayi, ngiyabonga lapho, sibelelane.
Akube njalo la kuwe ba. That's Khumalo there, calling us from South Africa. Coming back to you, Mr. Mkwewa, I know as an organization, as Abameli, you have been going around Bulawayo raising awareness about voter registration. Have you managed to go beyond Bulawayo, especially in the rural areas where there is not so much information about registration?
Ntunga, unfortunately, I must admit that we have not gone beyond Bulawayo. This has been necessitated by resource constraint. Currently, we were engaged with the Bulawayo Progressive Residents Association in being able to bring the residents associations from the various townships in Bulawayo. And we have managed to be able to train so far close to about 120 residence leaders so far. So we would like to be able to go into the rural areas, because today what we also discovered is that despite the fact that we think that the urbanites, they know, you realize that a lot of individuals came with the driver's license and were turned away. What about those that would be in the rural areas? They could be more. There have been also misconceptions about the proof of residence. In the event that you don't have the formal proof of residence, ZEC actually has options that are available, which include a declaratory affidavit, where you can write there, and a commissioner of oaths, who also happens to be one of the ZEC officials, can just sign. You just tell them where you stay and declare on oath that this is where you stay, and you stand, and you have your proof of residence. but that information is not available. So a lot of others were telling us that people are unable to come because they don't have the necessary proof of residence. This shows that the message about proof of residence and other requirements has not reached the average man right there who met us. So it's important that civil society, ZEC, and other partners partner to be able to go right into the core of the community and tell the community the requirement.
Please do stay on the line there. Mr. Mkwewa, Maureen, I'll be coming back to you shortly, but first, Timbotora Mtereri, South Africa, Mkoma Jason, Magadi Mkoma Wangu.
Ndiripo Magadi Mkoma Wangu.
Aiwa, tinofara, gurise ikoko.
Aiwa, kuri right. Inini mbunzo wangu andina umwe chete pakuti ze kutanga kwa yaita kuti ivhure chirongwa chekuvhotesa ichi. Kosei yangu ramba iri iyo yega iri kutungamirira vamwe mapoka akafanana aya munoti vanomirira kodzero dzevanhu vasiri involved sevaru vakazvitenderwa zvisati zvapasiswa kukoti kuti MDC akati ichambovapira nenyaya yekuti vasavhote pasina kunge paita mushina yakakwana nezvese zviri kuitwa zviri kutaurwa zvese nevari kuenda kunorejesa ava nesuwo tiri kusouth africa tiri kutotya kuenda kuti unofambira mahara hausati wasvikako variko vari kukundikana isusu tozokukwanisa kuti tiendeko zvekutityisa kuti tofamba sei.
Aiwa Mkoma, kwete kuramwira munda makudoka. Imimi zvii zviri kuita kuti mutyire kuti mukaenda kuZimbabwe ikoko munogona kutadza kunyoresa? Hamuna chitupa here?
No, chitupa ndinacho asi ndine chesimbi. Saka zvandine chesimbi manje handizive kuti marequirements since vari kuti zvinoda kuzochingwa zvichange zvichifambira mberi.
Aiwa, Mkoma Jason, vamudede ndivo vakanga vataura zvisiri asi vakazokorektwa nezeki naivovo vakazobuda vakutaura chokwadi kuti aiwa munhu wese as long une chitupa. Zvisinei nekuti ndechezenge kana kuti ndecheplastic. Unobvumidzwa kunyoresa. Manga musati mamawana mashoko yayo?
Ndanga tisati ndamanzwa hangu. Ko nyaya yemasenders emuHarare kuti mashoma, isisi tinogara muHarare, masenders acho zvaari mashoma, takwanisa kuti tinokwanisa kunobudirwa here kuti tirejise netime yakakwana? Kuti unongochitira kuti ukaenda unorejisa ukwanisa kudzoka kuno kudzoka kubasa.
Asi chakakosha kakurudziro yangu, endai musatyira kure, endai munoedza kuregista ikoko kana matadza mozova nenyaya manje. Nekuti zvino izvi muri kungoti ndogona kuenda ndikatadza, asi hamusati maenda, endai munonyoresa muone kuti muchatadza here. Handizvo.
No, maita basa Mukoma, kwakakuda kunzwisisa kuti unosarushingira zvinhu zvaurinyatsoziva kuti tinongoerwa za2013 zegore riyari tojiwa tisizova kuti takaenda takanorejesa but maresults anongobuda ari one side.
Aiwa, musatyire kure Mukoma wangu, tinotenda nekupinda muchirongwa, endai munonyoresa kuvhota.
Maita basa Mukoma wangu.
Jason the uyakhala uti gafuna kusuka South Africa afike khona le eHarare sehluleka ukuvota. Ngiyamchallenja ngithi hayi, ukuzube le case, hamba eHarare buyele eZimbabwe ehluleka ukubhalisa ukhonale kunoyaba le case. Otherwise okwamanje uyabuhlezi lapho khona uti hayi ukokhala futhi zanu PF usibuyelile esikhundleni ngoba uvotanga. Maureen, wanzwa kamukoma Jason achitaura apa. Ndinodaira ungada kupindira ipapo.
Chinhu chavataura chanyanya kundibata inyaya yekuti sei vanhu vemapato anoita zvekodzero dzevanhu vari kuita sokuti havasi mvovwa muprocess. And iniwo sekuona kwangu ndiri kuona sokuti prosesi ichangotanga sezvambotsanangurwa kunzi pangori ne 400 kids mama achazouya maybe kunana 10 October uko kunzi registration process uzochinyatsovhurwa kuti munhu wese akwanise kuregista. Asi mafungiro angu angu ari ekuti pari zvino tatoona zvinhinga mpini zviripo tanga tichifanira kutitanga zvino kuti titange kuita ruzha nezvazvo kutaura nezvazvo kuchitoona kuti zvinogadziriswa sei kuitira kuti panozoya masita acho akawanda masimpa ese achizovhurwa zvinenge zvaoverwhelming right now it's easier kuti tinokwanisa kumonita masensors nekuti muno maHarare mune 2 chete ndinokwanisa kumuka kuseni ndoenda nevamwe tichinotarisa masensa tinotarisa kuseki kuri kufamba sei kumbari kuri kufamba sei asi tasvika panguva yekuti masensa ese anenge avhurwa saka kana tikaona zvinhinga mpini zvakatoona izvezvi kaakutoda kuti kana patiitwa pachitiwa nhaurirano kana zviri political kana tichitaura nezeki acho tichivataurira zvataona takabatana kuti isusu semapatowo anoshanda nevanhu nekuvakurudzira kuti vanorejista kuvhota zvatiri kuona ndezvekuti pane mhinga mpini yakati neyakati 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 zvinhu izvozvo zvinofanira kuti zvigadziriswe tochinyatsa kuisa presha tichirwa takamira kusaidi dzevanhu nekuti havana dambudziko sereki zvavari kutaura mukomava ivo vari kutarisiwo voona prosesi yacho isiri motivating asi kana isusu vari kumberi vanenge vari kuziva zviri kuitika tikaramba tichitaura sereki tisanoizi nezvazvo nekuisa presha kuzeki yacho kuti vaburise kunyanyanyanya mari yekuti aite voter education kune a lot of misinformation matozvinzwa ivo vanga vachifunga kuti tipaterata hatisi kushanda asi tiri kushanda kune zvimwe zvakawanda zviri kuudzwa vanhu nenyaya yekuti zeka ina chayakaita ina handisati nambosangana kana neposta chairo chairo revoter registration rezeki posta an ordinary posta rinongonamirwa kana muclinic kuti madzimai aone saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri kufanira kuti tiise presa nekuti nguva yacho iri kutofamba iri kupera zvechipiri ndongofunga kuti chimwewo chiri kunetsa muno muzimbabwe ndechekuti nyaya dzematongerwo enyika nyaya dzekurejista kuvhota nechi zvakabva zvanyanya kuitwa sezvinhu zvakanyanya kudzamadzama zvinotyisa zvinongoitwa nevanhu vane zvivimbi chete kune dzimwe nyika kana zvinhu zvichiitika munozviona ikoko kuna ana america tinanani kuti kazhinji vanenge vachitopembera nokuti anonzwisa kuti ari kuexercisa responsibility yake secitizen hatina that sense kuno saka tinonida kuti especially for young people vana vadiki ma18 ma19 ma20 ma21 tinofanira kuva nemeseji dzinotaura kwavari kushandisa vaimbi isusu sechevhoti 2018 tine chirongwa satinacho sekuti tiri kutendai munorejista kuvhota kunonyanya vasikana vechidiki kuna November kutambofamba nayo registration tichange tine maartist atakataura navo vatichaita navo magungano mapati maconcert and anenge aine registration clip yake yekuratidza kuti arejista opinda mahara maartist anoteererwa nevechidiki kunyanyanyanya kudarika isusu saka akauya akataura kuti kurejista ikodzero yako zviite zvinokubatsira ramangwana rako zinoziva kuti vechidiki anogona kumuteerera kudarika zvandinenge ndichitaura inini saka ndo dzimwe nzira dzatiri kushandisa idzodzo hazvichadi kuti tirambe tingoshandisa nzira dzekungonyora mumanewspaper nekungotaura chete taakutonidza kuenda nezvinhu zviri padhuze nemwoyo yevechidiki vacho zvakare kuitira kuti patinozoenda nemeseji ivo vanonakidzwa asi vachibva vazowanzwa nemeseji zvakare saka pari kuda kukurudzira kwakasimba isu vachowo tisunge dzayo dzisimbe kuti iyo gepi rasiiwa nezeki ya tinofanira kurikavha nekuti chinopedzisira chaitika atthe end of the day ndechekuti vanhu vacharega kunorejista kuvhota zeki asizivi kuti even election management board vari kuda here kuti vanarejista kuti havasi kuda kana kuti havangori nakapasiti yekuva logisticali saka isusu tinoitione patine tichikwanisa asi vanhu vechidiki
Thank you there, Maureen. Rambaku Uriparunare. Before I welcome our third guest and before I take our listener, coming back to you, Mukwewa, Maureen says in Harare there are two centers. How many centers are there in Bulawayo?
In Bulawayo province, there is only one center, but we are fortunate in that the other center, which belongs to Mguza, is also being abused by Bulawayo. Should I say abused or used by Bulawayo?
Okay, please do stay on the line there. Tinei, we are kasi salapo, Tinei, being imbozi, lukubana, Harare kutwagula ma center zangu too. Kobulawayo khona kulamanga uyachasisa ukuthi kule yodwa kodwa kule inye ese umguza laphana eseduzane kulapho abanye abakobulawayo abaya khona sithathe umlaleli lapha uLiberty Ainsiza kunjani mnumzana
hayi mina ngiyaphila linjani lina
hayi siyaphila kunjani Ainsiza lamhlanje
ngapa insiza esikhona wena ehlangana ukuqali sikuregister abantu ukuthatha izithupha konke kunengabaka kwenziwa. So uhlupho esilubonayo luyasiphontanga ukuthi baregister ikho khona lokhu ukuthi bazathi sokuzoregister ukuvota ngapha sokuzokuba isiphangephange ngoba lokhu bakhuthaza kwangikhona kathesi akucaci kakuhle ukuthi bakuphathe ngendlela elubekileyo. Njengalokho kuphuma kusenzakala kwezinye izindawo ukuthi abantu abajayele ukuvota yibo abazayo onke bebuyele ukuyavota. So yikho esikufisayo ukuthi abancane bakukhuthalele khonokho kubona ukuthi vele kwenza kwesistimu yezekhi ukudileya izindlela zokuthi abantu balungiselele amalungelo abo ikwazi ukuthi abancane bazagcina bekhalela. Ngoba kathesi akwakabi labantu abathathisa izihlupha, akukabi labantu asebezobhalisa ukuregister kwangikhona kukaqalisa. Kodwa i-DPA ukuthi sokuregista kwezinye izindawo siya-DPA. So kumhlanu ye-closing day kuzabe kuvalwa ngelanga ukufana nayo. Nandiyabona luhlupho esilalo.
Aha. Hayi bazafika lehlale lilindile khona ngapho Liberty insiza.
Kulungile baba siyabonga.
Aha. And joining us now is Jake Zaba of the Election Resource Center. Mkoma Zaba ti nomuchingamiza muchirongwa.
Ndinofara kungendiripa huri kure yakadai.
Aha, tanzwa morina tinei vachitaura nezvimingampinyi zviripo murongwa hwekunyoresa vavhoti zvinosanganisira nyaya yekuti michina yacho inotora nguva yakareba kunge process yacho inotora nguva yakareba yakarebesa kuti vange vachinyoresa munhu one. As an organization, what are the logistical issues are you witnessing?
Tinotenda ndinodaira kuti nyaya yekutora nguva yakareba nyaya yatakaonawo zvakare. Ndinoimba mukatarisa pakatanga kuitwa validation paaite something paibuda izvo kuti pamwe zvinotora 4 minutes kuregista munhu kana 5 minutes achitari zvino tiri kuona izvizvi zvataurwa naMorini kuti zvinotora nguva yakatoreba kupfuura ipapo. So izvozvo zvingava zvinokonzerwa nezvinhu zviviri maonero angu. Chekutanga ingava nyaya yekuti pamwe vashandi vezeki vakatumwa kunoita basa iri havana kunyatsodzidzawo nemazvo zvekuti ichiri kutovanetsa mishini inguva yavo yekutanga kushandisa mishini yakaita saiyoyo. So ndinoona zviri zvimwe zviri kukonzera kuti pamwe paita madelays pamwe pachitora nguva kuti vazoregista munhu umwe chete. Asi tiri kuona zvakare kunze senyaya yekunonoka nyaya yekutoti vanofanira kunge vari pamasendazo acho kana vafanira kunge vachiregista vanhu havasi kuuya muuwandu hunotarisirwa. Izvo zvinova zvinotarisirwa kuti zvinorerutsa nguva ichatorwa nevavhoti vane vanoda kuregista vachitraya kuregista. Saka sezvataurwa zvekuremembering inyaya yatanzwa ichibuda munzvimbo dzakawanda dzemuzimbabwe. Asi iya yekuti munotarisira kuti pange pane vanhu vashanu kana vatanhatu vazimuwana paine munhu umwe chete ari kuita basa iroro. Asi chiri kutirwadza ndechekuti hatizowani mhinduro yakakwana kubva kuzeki kuti sei zvichidaro. Munotuma vanhu vashoma muchiziva kuti kudauregesa vanhu vakawanda zvikuru sei tichitoziva kuti kune macenders mashoma kana kuti mapolice station mashoma ari kuregesera vanhu. So ndeimwe yemalogical problem atikwana. Asi ndingada futi kuti nditsanangure kuti patiri nguva ino inyaya yekuti kwakangogadzirwa three nzvimbo dziri kuregistirwa apa zeki yakatsanangura kuti inyaya yekuti vachakamirira amwe makisi kana kuti equipment inoshandiswa kuregista. Saka 63 aya anongova masenders achajaira aya aishandiswa navamudebe avanga vachiri kuita zvemaelection asi havachaiti izvozvo. Asi masenders iwawo avangoti vatipanotanga kuregista vanhu iya inovapa mutemo wedu inonzi continuous voter registration under Section 17A the Electoral Act. But I am a senator, and you know, I have a standard food even that for 3 months, the mobile. Can I be the end of every polling station? So, my senders, I have a shanda by a continuous voter registration.
Asi se sangano umkomazava, because I'm very concerned about the rural constituency. Se sangano muri kuenda here kuma reserve uko kunokurudzira vanhu kuti garai makagadzirira nekuti Zack iri kuti isatanga muna mwedzi wa October ndokwa ichange yazara kunzvimbo dzese ichinyoresa vavhoti. Muri kuenda here kunotsanangurira vanhu vekuma reserve sesangano sezvo Zack yacho ichionekwa ichiitadza kuita izvi?
Tiri kuzamba nepatinogona, asi tinoziva kuti Zimbabwe yakakura and nekuda kwemareserve kazvikwanisiro tichaona kuti pane zvimwe zvatisesa zii, asi ndoda kuti ndibude pachena kuti zvinhu izvo zvatisisa hazvizokwani kubata mwana wezimbabwe wega ega. Nechokwadi tiri kuedza kuitawo radio show pamaradio station akasiyana siyana, angava mumacommunity, angava ari dzeko kushambadzira nyika yese. Tinoita zvakare tishandisa iyeyo social media yambotaurwa, asi chokwadi ndechekuti kutarisira sangano rimwe chete kuti risvike nyika dzese idzodzo zvinonhoka. Asi tisatatoita saizvozvo ramuri kukunza mukoma, nyaya iri kutosimuka inoita kuti tisvike pauzeitika dzimwe nguva yekuti pane mutemo uya unonzi Zack inotipa Zack akarasa ropa rokuita tisina kuchifudza nekuzeti. Mutemo uyoyo uri kuita kuti amwe masangano angava machechi, angava masangano ect, vaite kunge vane dudidza kana kutya kuti vadzidzise vanhu, because mutemo uyo unototi ijeri ukaudzidzisa vanhu zvikasafadza Zack. Saizvozvo zviri kuita kuti tarisiro yatinayo yekuti vana vezimbabwe vazotanga kunorejista vadzidziswa zvakakwana haisi kukwanisa kunge tichikwanisa kuiita. Ine rimwe rutivi Zack yacho inombobuda ichiti tine mari tapuwa mari nehurumende tapuwa 15 million, asi tiri kuona kuti registration yakutoitwa chachinhu chaingoitwa murima yaingozvara yangova wapusa wapusa hamene uchasvika uine zvakakwana here kana uchipeta. So tiri kuona nyaya inova isiri kutifadza yekuti vana vezimbabwe vakuregesa vachienda kuedza kunoregesa vasina reserve rakakwana, zviri kukonzeresa confusion yakawanda and havati kumareserva chese igine yemumadhorobha vakawanda vanenge vasina information yakakwana,
ruzivo rwakakwana. Thank you there, Mkoma Jack. Please stay on the line before I cross over to Maureen and Tinei. Again, Tate Umlaleli. Freedom, Harare. Kunjani, mnumzani?
Niyapila, wani njani?
Hai, siyapila. Supalisi ilei.
Namanga, alikafadisa, kuhu, njoto kanga, ntoto kusuali, simene mene. Lava vanda vahangera zvitupa ngasiro yatati zvitupa ngakanyi sei sose siqalisizani simene mene sasa. So vele namangaingasatikatikati kubharisa kwangukona kuti uhamba kanjani
angaiveleeoaihaihaihaihaihai. Freedom, ungakhulumi ngesimene mene ongasibonanga. Utheni ukuhamba wayazama ukubhalisa wazibonela isimene mene sakhona wehlulekile ukubhalisa kulokuthi ukhulume into izwe ngabanye? Hayi, hambe bhalisa baba, ungezo ukhulunywa ngabanye. Hamba uyehluleka nxa usehluleka, ubhalise nxa ubhalise, then sungakhuluma ngokuthi kulesimenemene. Hayi, leso sizwa ngabanye ongasibonanga, akunjalo?
Alright, anyakuzwa ukuthi nambe ngifuna ukuzwisisa kahle kini khona buya thina landizwa njani ukuhamba njani. So mna senza siyasasa ngiyakuzwa ngiyobona ukuthi wenziwa kanjani.
impela hamba le stupa sakho le proof of residence uyebhalisa banenge asebebhalisile bakhona abehlulekile ukubhalisa ngezizathu ezithize but abanye basuke balungisisa lapho bekungalunganga khona babhalisa ke so lawe vukela kusasa uyebhalisa baba ungezwanga ungahlali ekhaya ngoba uzwe ngabanye besikula ama problems bathi impilo yaswela umsila ngokulayezela ba
hayi akona kulungile kudebe sesikhathile ngezana hayi ezithanda ukubonga kakhulu uhlelo iStudio 7 ingaso Studio 7 ngabe sisemnyame kakhulu yakwazi ukuthi ugogo wami usekhezi ulaleni manje umamgunya yakwazi ukuthi ukuthi usela ayake ekhaleni kungene manje useni ukuthi angena kanjani la ekhulu isikhalazo hayi ngiyabonga kakhulu ba
hayi siyabonga mnumzana uvukele kusasa
yasezinto zami sizintela ngikhuthazisa ngizayiqela khona la mzazami kuyakhona sizimbone kakhulu
okay siyabonga baba coming back to you Maureen then Tinei Maureen is gone. Tinei, back to you. The Zimbabwe Electoral Commission says it's targeting 7 million voters in this registration process. How many people from that target, or what percentage of that target do you think will be young people? Oh, Tinei is gone too. Jack, that question comes to you. Hi, Jack. I think we have also lost Jack there. And I don't think I have any caller on the line. Oh, okay. I'm told we have umlaleli uPeter. Peter, good evening and welcome on Studio 7. Hello, Peter. Hello, Peter. We are having connection problems with Peter there. Kodwa umbuzo omkhulu ebengubuzile lapha incingo zika ucingo luka Maureen oluka Tinelo luka Jack zingakaqume bengithe khona iZack ithi iqonda ukubhalisa abantu abangu 7 million kulolu khetho abazavota kulolu khetho njengoba sikwazi ke ukuba na inani elikhulu mpela labantu eZimbabwe ngabasakhulayo bembuzo ukuthi bakhangelela ukuthi inani labasakhulayo phakathi kwe 7 million yena leyo kungaba linani elinganani bayaphenduka ke bazaphendula lo mbuzo ngiye kudaba luka Freedom umlaleli okhulume eSeharare ukhulume indaba ayisuye waqala bakhona abanye abake bakhuluma ngalolu daba ikakhulu umnumzana Jason ofone eSouth Africa bakhuluma ngesimenemene abathi bayasizwa sisenzwa iZack ekuvimbeni abantu ukuthi bengabhalisi kulolu hlelo ukuthi bavote Impendulo yami nansi ngimpendulile ngathi hayibo bathi imbila yaswela umsila mnumzana wena hamba uyezama ukubhalisa uhambe le proof of residence lapho ohlala khona uhambe le stupa sakho uthi ke nxa suvinjwe iZack ukuthi ungabhalisi uthi usuyehlulekile ukubhalisa bese uyakhuluma ngesimenemene seZack hayi manje ukuthi awuzange ufike lapho ukubhaliswa khona ukukhuluma ukuthi iZack ilesimenemene hayi bantu bakithi asithatheleni izinto phezulu lingaze lezwa ukukhulunywa ngabantu bese uyesabela kachana hamba uyebhalisa nxa uphumelela uphumelele nxa usehluleka zama ukulungisisa ke lapho okuyabe kwehlule khona baza kutshela ukuthi wehlulekile ukubhalisa ngasiphi isizathu going back to Maureen we now have back on the line Maureen now is saying that the Zimbabwe Electoral Commission is targeting 7 million voters in this voter registration. I'm not sure they are going to achieve that with this slow process, but here is my question. Of that 7 million, how much percentage do you think is going to be young people?
I think if the 7 million is going to be proportionally representative of the population, then 68 to 70% must be young people. That is, you know, that is the proportional representation of the population. And 52 to 54% of that 7 million must be women, if it is going to be a mere reflection of the demographics of our society. But I do not want to, I think today, after what I experienced and witnessed, and also from listening to other accounts, ZEC is being overambitious. They have no capacity to register 7 million people. They are just joking. They need to go back to the drawing board and, you know, retool and re-equip themselves and come back and start a proper registration process. With this ongoing process where in the middle of trying to register a few people during the day, forms are said to have run out. When you're registering just less than the 20 people, you say we've run out of the CR9 form, we've run out of the CR1, we've run out of this. I think they're just ill-prepared. And the time is also very short before we get to the election. So the time for registration is also very short, even the time that was declared is short. So already we've lost 2 days. And, you know, it's Texas. And I don't think they have the capacity to register 7 million people. They should stop being overambitious, or else they must just go back to the drawing board. And the second issue is that the issue that I want to keep hammering is that ZEC has said, and it's on record, that they have received money for education, voter education and other things. Why are they not voter educating people? People are misinformed, and you know, there's very little information going around, and so people are not going to participate. So I don't know how they intend to reach these 7 million people without a robust voter education program. They need to be serious. This is about, you know, the future of every Zimbabwean, especially the younger generations. We want to be able to exercise our democratic rights, to be able to vote and to decide the future we want. And they must not take that away from us. They must not. They're just an election management body, and they are using our money as taxpayers to run this voter registration process. So we do not even, you know, we mustn't even be begging them for them to avail a process that is better than what we are seeing right now. This is just unbelievable. I don't even know how to explain it, but ZEC needs to be serious. If they cannot do it, they must say it now. Because this is a serious matter. We're going into a general election that we think is a make or break election. And so if they continue like this, then they're going to get the rest they are looking for from Zimbabweans. People are angry. People want to have an opportunity to decide the future of this country through the ballot and not otherwise. But I think at this rate we are being pushed. If they do not listen, I think people need now to start to think of putting other, you know, of other ways of putting pressure, including going back into the streets to demand electoral reform, to demand an election management body that is, you know, capable of holding voter registration process. They have failed.
Mm-hmm. Please do stay on the line there, Maureen, as we wind down. Siya kumlaleli wethu, going back to our listener, Peter is back on the line. Good evening, Peter, and you have the floor.
Oh, good evening, Goma Jonga. Good evening, people of Zimbabwe.
Taura enyu mkomo wangu. Ndinoitwa mtungamiri Jonga mkomo wangu, but it's okay. Taura enyu.
Taritika. Aiwa, nasi taenda kuti kanorejista kuvota asi kiri kushungurudza zvakanyanya kuti vanhu vechidiki vanenge vasiri kunatsobuda muhwandu hwavo, especially kucenta yekumbare kumembarenzuko ndokwatarejista nasi mangwanani. Kwanga kune vanhu vashoma-shoma patasvikawo nguva dzema8-9, but nekufamba kwenguva vanhu vanga vachizoti wandei. Hati wana wachidiki, kwangu kusina wana wachidiki wakawana.
Kwa kana mchitaura ne shamari zenze, murimunu wachidiki andidi?
Awa, ndi mkuru zangu.
Murimkuru. Kwa kana mchitaura navo vana venyu wachidiki, wari kuti dambu zigoriri papi chacha?
Ndokunganyaye kuti havazogoni kunyanya umirira kwenguva yakareba kushanya nazvo ngotakusvika kwaona line yacho neprocess yacho ichingononoka. Vazhinji vanobva vaita chifinwa chokuti tiri kunonoka, regai tiende kumafaro kwavanowanzofarira zvavo. Havatori nguva yavo yekupedza nguva vakamirira kwenguva refu.
Pane dambudziko ipapo mukoma wangu, asi kana iri nyaya yekuona vana vanozanani vana Olinda pa vachiita Facebook live, unowana vanhu vakazara 1,000, 2,000, 3,000 people, asi kana dzanyaya dzine substance, nyaya dzekuvhota, vanhu vacho vanoshayikwa. Zviri kufamba sei pa? Anyway,
ndizvo zvinhu zvakanyanya kuvakoshera. Havatombozive kuti nyaya yekuvhota iyi zvinomborevei muupenyu hwavo. Ndokunga panotoda vhota education yakasimba kuti vanatsodzidziswa kuti zvii zvazvinotatso kureva mukati meupenyu hwavo, kuti chii chinombonzi kurejista kuvhota, zvichazofamba sei vakanga vasinganovhote. Bhozi ndo kana wekuti vachinje upenyu hwavo, vangonakirwa nekuswera vari pamawhatsapp, pamafacebook vachiona zvinhu zvisina maturo, zvisina punduso mukati neupenyu hwavo. Saka izvi havanotozoona seunge kupedzerwa nguva zvavo, hazvina kana basa navo, havana kana hanya nazvo.
Zvakatiomera ipapo. Tinotenda mukoma Peter nekupinda muchirongwa. Murambe muchivakurudzira ikoko kuti vaende kunovhota.
Aiwa, tiri kuvakurudzira sekuno kumureva West, kuno kumashonerend East. Aiwa, wapana wacho tirikumbozama kuvakurudzira tirikumbofambawo chaizvo tichienda muvanotambira mudzinhabvu, muvatamba nhabvu, muvanoswera vachitamba mumatownship umu, kuti vaende kunorejista kuvhota.
Aiwa, tinotenda mukoma wangu.
Aiwa, tinotenda zvikuru.
Benkuluma lo Peter lapho ngodaba lobasakhulayo layo yakhonona ukubana lapho ahambe khona ukuyarejista eHarare bekulabasakhulayo abalutshana. Inkinga yami-ke nansi lana abasakhulayo, umsebenzi kutshona likhijimisa into ezingela msebenzi mani. Kungathiwa kulo Olinda bayalwa labostana whatever kuFacebook live lapho. Yini eligcweleyo kuFacebook laphana? 2,000, 3,000 abantu bayabona, libona into ezingelancedo. Kungathiwa kule video something juice kubo WhatsApp esekuletayo lapha, lihamba lethenga ama-bundles. Kodwa khonapho umntu uhamba ngonyawo udatshukelwe amabhurugwa. Ikusasa lakho liluvili bana, ukuthi uyevota ubhalise ukuvota. Into ethinta impilo yakho awukubona ukuqakatheka. Hayi bo bontanga, please chinjai maitiro, guqulani izenzo. And I'm not saying this as a slogan, you know, for the MDC or whatever, but really kumele litshintshe ukwenza kwenu. Into eziqakathekileyo liziqakathekise. Zvinhu zvakakosha zvikoshesei. Zvinhu zvakaita sekuvhota, kuvhota chinhu chakakosha, nekuti ramangwana rako rinodetemenwa nevhoti yako. Maureen, your last word.
Inini kurudzira yangu ndeyekuti kune vechidiki kunyanya-nyanya, hakuna pataona umwe mukana unenge watakatarisana nawo 2018, kunyanya vari kumalate 20s, early 30s, your active adult years atopera. Usina industry yawamboshanda, usina basa rawambofa wapinda, uri munhu wekungoti maita ndinokumbirawo. Hazvifaniri kudaro, tinofanira kuti titore nyaya dzematongerwo enyika, kunyanya dzekuvhota, kudzikoshesa, kuzvisa pamwoyo chaiko chaiko. Ngauzwe kutsva mukati mako mudundundumu kuti dai ndaita sekuita chidokwa-dokwa chekuti dai ndakwanisa ndarejista ndaita sei. Saka nguva ise yatiri kutaura hongu, tataura zvimhingamupini zvakawanda zvatataura. Tataurawo zvakare kuti titangoramba tiedza kuti tiisa takabatana tese, asi zvinoda tiri muhwandu hwedu. Uyezve iwewo kwauri usabva wati saka handichaende, nyange zvikanotora zuva rese ukatadza nhasi
I'm sorry, Maureen, let's leave it there. We are out of time, but thank you so much for coming on the show, and please do continue with your mobilization. Thank you there to Maureen Kademaunga, Tinei Mukwewa, and Jake Zaba, as well as our many, many listeners. I'm your host, Ntunga Milinkomo. Good night, Zimbabwe.